kungoti handina zvangu manhamba acho napandiri panapa asi tine dambudziko rechirwere cheshuga zvakadaro ministry yakatoisa pamapriorities pane zvirwere zviya zvatinoti non-communicable diseases saka iyo shuga neBP nemacancer zvinhu zvatichange tichisimudzira zvikuru tichitarisa padetection management control uyezve kuti titange tanyatsoziva kuti imo munyika bedeni yachona yakambomira sei vangani vane chirwere icho chichi nekuti dzimwe nguva tiri kumirira kuti munhu atotanga arwara ozoudzwa kuti ane chirwere cheshuga.
Dr. Bonde,
chirwere chinowanikwa pasi rose chirwere chekukanganisika kwekugaiwa kwechikafu chatinodya chinoita kuti munhu agare aine shuga yakawanda muropa. Shuga yakawanda iyi muropa inochibatirira panhengo dzese dzemukati dzakafanana nemaziso, tsinga, isho dzakafanana nekutadzisa munhu kuti anzwe kumakumbo uku yatinoti peripheral neuropathy. Chirwere chinobata nhengo dzese dzemuviri. Saka tiri kufara kana tichinzwa kuti hurumende yakuonawo zvirwere zvisingatapukiri muvanhu anonzi ma-non-communicable diseases. Vakuzvisawo pamusoro pendangariro dzavo. Tiri kufara nezvataurwa kunzi kwane mahospital anenge akubatsira vanhu vane zvirwere zveshuga kunyanya panyaya dzekubatsira vanhu kuti vatariswe vasati vakurwara.
Dr. Manangazira, chirwere ichi chakaipa zvakadii? Njodzi yakakura zvakadii?
Chirwere cheshuga chirwere chinenjodzi. Handizoti tingaise pane masilent killers here. Chirwere chekuti sekutaura kuita Dr. Bondo, shuga iyoyo kana yakanokwira zvaipa, ikanoderevesa zvaipa zvakare. Shuga yakafanana nemafuta atinoisa mumota, chikafu chese chatinodya chinogaiwa chopedzera chaashuga. Saka sekutaura kwandanichiita seministry tiri kuda kuisa urongwa hwekuti munhu achiri well pota achitarisa kuti shuga haidaro iri kunokwira here, haidaro iri kunoderera here, macomplications wayozira adzikiswa. Mahospitals edu ese agara anorapa shuga asi as a comprehensive approach tiri kuda kutanga pane nzvimbo mbiri idzodzo. Kunyange zvazvo vamwe vese vane chirwere cheshuga vanoramba vachienda kwavagara vachitora ingave insulin angave mapiritsi avanoshandisa.
Dr. Bonde, totarisawo chikafu chingakurudzirwa kuti munhu ane chirwere ichi adye. Zvii zvaangakurudzirwa kudya?
Mararamiro atakurarama mazuvano wanhu wakusandura madyiro avaita kudhara nekuti chikafu chedu chataidya kudhara sevanhu vemuAfrica changa chiri natural. Tatisingadyi chikafu chine mashuga akawandisa, tanga tisingadyiwo chikafu chinenge chakanyanyisa kugaiwa. Saka ndo chikafu chatine chikurudzira vanhu kuti vadzokere kuchikafu chiyachiya changa chiriko pasichigare.
Dr. Manangazira, tinonzwawo kuti mugore ra-2011 bazi rezveutano rakamboitawo urongwa hwekuti pange pachiwedzerwawo mitero kuzvinhu zvakaita sefodya nedoro. Mari inenge ichizowanikwa ikoko ichishandiswawo mukurapa zvirwere zvinganzi masilent killers. Pane zvakazomboitika here paurongwawo?
Ichokwadi, urongwa hwatofambira mberi. Mamwe masubstances zvinana doro zvinowedzeredza zvirwere izvozvizvi. Saka patiri kutenga hedu zvikafu zvedu zvatinoda izvozvo nemararamiro edu aya asina physical activity anozolida kuzvirwere izvi, tochigara taita mari pashoma nepashoma kuitira kuti patinozotanga kurwara paine zvirwere izvi tiwane zvipatara zvakagadzirirawo. Anonzi masymptoms. Urongwa hwacho hausati hwanyatsopera asi tingangoti hwafambira mberi zvakati kuti.